Welcome to it, DJ. Bangwe, Hande, Kuneva, Evanes, Virere, Vanenzara, Oi, Mafuta, Vanemdumbu, Oi, Matishu, Kuna Anoshaya, Chika.
Makazvitanga muchiri ku primary vabereki vaiti kudii muchizvitanga
vabereki papoza kuzvitanga ndiri kumana kunyazviti ndaizvonga kutanda zvikuru
saka pari zvino muri kuita ma projects api
sefadzo rinoti takamhubisa masingo kati januari kuumbiri
ndakurohwa natezvara imi vanondigama vobva vava pachitsaga chedzombori
vakomana
vanhu vanotambira sei mimhanzi yamuri kurova mukati umu
vanhu vanoitambira ndozoona pandinoenda pasteji zvinoita vanhu kuti inga vanhu vari kunakira zvakodaro saka ndinofara kwazvo nematambiro avari kuita yavo
kana paine vateereri vasingazivi kuti vanokuwanai kupi vanodawo kuteera mimhanzi yenyu vanoiwana kupi
mimhanzi yangu inoiwanika payoutube yamepeza kuti vanitoga anobuda kuenda pafacebook ukaona yakanzi vanitoga akaunti wofolowa painstagram yakanzi vanitoga yekanzi wofolowa maupdate anenge aripo
saka iri kunetsa mazuva ano ndeipi yekwa vanitoga
yekuti shuga gei
ndo yamoda kuti timborova here nhasi vanhu vambojamba maspika
vanhu vambojamba shuga gei
aiwa ndo yaticharova iyoyo
Ndiri shuga dadi
Holy kanda, holy kanda, ro ro.